Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, March 20th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
Tonight on Live Talk, we are going to talk about plans by the government to restock the national herd.
To join our discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk, as usual, goes out on 909 medium wave frequency, AM 4930, 5940, and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, and www.voashona.com.
Yazi mombe zvakagara dziripo asi hurumende iri kutarisira zvekuti zvingaita sei kuti uhwandu hwemombe hukwire kouyawo futi kuti kurimwa kwemombe nezvimwe zvipfuyo zvisiri mombe zvirimwa zvenyama zvikwire kukwira kwacho kuchiita kutiwo zviite kuti vanhu vaone
Inkomo zaphela lamahlabe ezulu akusela luthi zivazavalwa endaweni eziningi ngenxa yezizathu ezijiyineyo iyakhulu indaba yendlala zokuswelakala kwemali ukuthi abantu bahlabise iinkomo zabazivikile emkhuhlaneni lokuswela nje ukuthi abanye bathina bethengisa la zona lezi zithwane ezazikhona ukwenzela ukuthi bathole ukuphila bona labantu aba
is a program aimed at marginal areas of Ndai Lupane aimed at smallholder farmers to assist them in the production of livestock because simply in those areas there isn't enough rain and as a result they don't produce conventional crops like maize and etc. But we must recognize that it's a livestock growing area. Therefore, we want obviously to commercialize the growing of cattle in those areas so that they can substitute the issue of growing crops with the livestock production.
Once again, thanks for joining us. And tonight on Live Talk, we are talking about animal husbandry.
Zimbabwe's wide range of natural resources makes agriculture and mining the main pillars of the economy. But after the chaotic land reforms in 2000, agriculture has struggled to recover.
But attempts are now being made by the government and also the donor community to restock the national herd. And there's an announcement that the European Union has given the government about £7 million to assist in restocking the national herd in some areas of Matabeleland. The national herd currently stands at about 5.2 million cattle. And livestock is a critical asset in our society for food, draft power, income, and as a value of wealth.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077, and definitely we'll call you back. You can also send a text message. The number is 001-202-465-0318.
Ongoka Gibbs nasi tida kuti tinge tichienda kumaruwa tichinotaura nevarimi zvikuru sei panyaya yemombe nekuti pane zvirongwa zvakuparurwa nehurumende zvekuti inge ichibatsira varimi kuti vange vachimutsiridza zvirongwa zvavo zvine chekuita nemombe mbudzi wai nguruve zvese zvese izvozvo zvipfuyo izvozvo kuti varimi vangabatsirwe sei nehurumende kana kuti vangashande sei nehurumende kana kuti vanga makambaniwo anotarisirwawo kuti anga achipinda mabhanga aya achikweretisa varimi kuti vakwanise kunge vachivabatsira varimi ivava nemari dzekuti zvinhu zvinge zvichifamba mune nyaya dzezvekurima.
Yeah, kunjalo ke Blessing, khonapo ke ukhuluma singagcizelela ngokuthi iFood and Agriculture Organization kuthiwa inike ama-farmers kumbe sithi abalimi abasendaweni zeMatabeleland North i-9.1 million yokuthi bathuthukise umhlambo wabo. Uyakhumbula ke ukuthi kwakula ukuthi i-drought yachaka kakhulu endaweni eziningi. ichako nambo kwa kusifa inkomo kusifa lembuzi kusifa interest nengi so ke kule mzamo yokuthi kuvuselwe kakhulu inkomo nxa ungakhangela ke uluhlu lomathebeleni kulapho nxa sikhuluma ngeZimbabwe kulapho kule nkomo esifika khona kakhulu ngoba kuthiwa kule lokho kuthiwa isweet grass utshalo ngani bumnandi nje enkomeni so ke ziyakhula zibe inkalakatha uhamba endaweni zeBedbridge blessing akula akula sihlahla eziningi akula tjana obuningi kodwa inkomo zangkhona zinhlonga zakubona so ke kuyamangalisa ukuthi ubone inkomo enonile kakhulu kodwa kungela tjana so kusona ukuzitshela abantu bathini ngalokho
Honguka Gibbs, and I think we have our two guests lined up. First, we have the Deputy Agriculture Minister, Honorable Paddy Janda. Honorable Janda, good evening.
Good evening.
And thank you for joining us. And we also have a commercial cattle breeder, Mr. Temba Jojo. Mr. Jojo, good evening.
Good evening.
Thank you so much for joining us, Gibbs. You can start the ball rolling.
We'll start with you, Mr. Lolo. What can you say about this money that has been given to small-scale farmers in terms of reviving the national cattle herd, especially in Matabeleland region, where, you know, it is a cattle ranching area? So what can you say about that?
It will make a positive contribution towards the creation of... a livestock facility which is very much needed because, as you know, over the years the number of cattle in Zimbabwe has been reduced because we have had droughts and also we've had difficulties in management the restocking program. So I think that it is going to make a positive a contribution to successful planning for the extension of our breeding stock.
Thank you, Mr. Jojo. Let me come to you, Mr. Janda. Of course, agriculture is very key to the revival of the economy. What more is the government doing when it comes to ensuring that the national herd continues to grow and also in terms of just animal husbandry in general?
Thank you very much. First and foremost, let me correct the impression that probably the national herd has gone down because of perceived or incorrectly terminologically used word coercive land reform. I think I'll share with you that view. Because if you look at the national herd or the offtake of cattle, 90% of the cattle being sold comes from communal farmers and communal land. And what the government is doing really is to make sure that the quality of animals coming from there is improved, which means the farmers will benefit from an improved, better animal. And also making sure that their efforts to inject new genetics into the communal herd, and also to teach our communal farmers that cattle ranching or livestock ranching or livestock production is as good as any farmer who's growing maize or wheat or whatever it is, so that they must think about the growing of livestock in a commercial way, so that there's a planned offtake, including the planned selling of those animals on a yearly basis by the communal farmers. So the trust is really not just an issue of wanting to increase national aid, but the trust is also including the issue of conscientizing our farmers to take it commercial, lots of rearing commercially, and that they are also obligated to sell in order to alleviate some of the problems that they will face.
Very true, and thanks for that analysis, Gibbs.
Yeah, ngazi sibuya kuye baba Dlodlo lokho khona icinga khona apha.
Yeah,
ngazi ukhangeleke baba Dlodlo, imali leyo kuthiwa yi 9.1 million ingasetshenziswa njani ukuze abantu abaningi bayithole phela.
Angikwazi ukuthi imali iza to abantu abane ngokungakanani ngoba lokuthi iza wenelisa ukuthi ithengele abantu inkomo ezingakanani. Kodwa into ezele iqakathekile yona kakhulu, abantu ngazi babanika imali bathenga inkomo xa bengafundiswanga ngokuthi inkomo zisetshenzwa njani ngendlela yakhathesi. Awusoze kuncede kakhulu. Into emele yenziwe kumele sibe labo labana abasasifiti ngabalimisi njengalabo be-agritex ababefundisa abantu ngokugcinwa kwenkomo nokuthi inkomo nxa unazo ezisikazi kumele zizale iminyaka yonke, nakuthi ma unenkabi lezi ezinye sezindala ezingasadonsiyo lezingasasebenzi kakhulu zithengiswe zingabe zilokhu zivalwa nsuku zokuthi ngile nkomo ezingaka kodwa zingenamsebenzi. So abantu kumele bafundiswe kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi inkomo wazo sokumele sizifuye njengento enjengebhizinisi yesikhiwa ezasenza siphile ngazo, ngoba imisebenzi ikhona yebo emadorobheni ngesikhathi nxa iyabe ikhona, but ma iyabe ingekho sokumele siphile ngazo inkomo, siphile ngakho ukulima. So mbona ngathi imali leyo ezanceda nxa ezakwenza ukuthi abantu bafunde babe lolwazi lokufuya inkomo kunokuthi baphonge unikwa nje imali bese kuthiwa nanzi inkomo thengani inkomo, bese sibe siyazigcina njengendlela yethu esakhula sigcina ngayo inkomo. Khathesi sokumele sikhangele inkomo njengento eyibhizinis.
Uyabeka sibe siyakuzwa babadlodlo, ungayikhatshana ubambe khonapho.
Regaiti dzoke kwamuri vazhanda muchititsanangurira kuti zvakakosha sei kune varimi kuti vange vachichengeta izvo zvipfuyo izvozvi zvakaita semombe, mbudzi, nguruve nezvimwe.
Zvakakosha chaizvo. Handizvangu chindeve maningi, asi ndinofunga kuti munhu andi kutaura naye munhu one of the best breeders. In actual fact, one of the best breeders, besides that he's black, but he's one of the best breeders of pure breeding of Brahman cattle in this country, Dr. Frosso. And he's playing quite a major role in terms of making sure that we maintain our breeding stock. And Zaga Kosha Zukuru Pagutizum Kukachada Kunayamvura. Ehe, mumbe zedu zino afrika ne drought asi azite a total failure like a total failure yama crops. And then therefore we expect kuti kana munhu achinge achichengeta mombe kukaita drought, kukaita crop failure, munhu iye asitasi kuti angagona kuti atengese mombe kuti ati ariritire mhuri yake. Ndogona futi zvakare kuti munhu angachengeta mombe nemazvo, zibereka nemazvo, mumbe dzakanaka nemazvo, zvinhu zvinogona kuti mubhadhara kukunda munhu ari kurima mbesa. Nokuti munhu akatengesa mombe imwe chete akafanana nemunhu atengesa one time yechibange kana kuti kupfuura. Saka tinokurudzira chaizvo kuti no kumwe kunzvimbo kwakaita sanangai, kwakaita sanarupane, kwakaita sanamatebelen and south, vanhu tirege kukurudzira vanhu kuti varime zvibahwe nokuti hakuna mvura yakanaka. Ngatikurudzire kuti vanhu varime zvinokurimika ikoko zvakafanana nezvipfuyo, zvakafanana nemombe, zvakafanana nembudzi. Ikoko kukatasa zvakare kumatebeleni sound nekuma iko kumusoro kunorima mbudzi zvakanaka. Basi chisipo panyaya yembudzi izi nyaya yeordinary marketing yembudzi, kuti munhu akanga achinge ari mambudzi anotengesa kupi nenguvai, ari kungomirira kutengesa chete pai kunge pachinge paita rufu kana kuti akushaka kutengesera mbudzi. And vanhu ndivati ndichedzo kuti vanhu havazive kuti mbudzi iye zvinezvi dziri kutsvagwa zvikuru, asi nyaya iripo ndekuti vanhu havazive kuti vanodzitengesa sei. Saka chirongwa ichi yati kutaura nechazvei chakakosha zvikuru kuti chiyamure vanhu ndando futi vadzidzi vaitaura nyaya yekudzidziswa kuchengeta zvipfuyo nevanhu vedu. Gavhumendi ipapo ndopaya iri kugona zvikuru kuti within the Ministry of Agriculture kune department yelas of production and development, a full-fledged department inoita basa iroro, ine maprovincial directors, maregional directors, maofficers vanoita basa rekunge vari kuona kuti zviri kufamba zvakanaka here nyaya yezvipfuyo, including again department of veterinary services tinoona nyaya zvirwere zvemhuka zvezvipfuyo, tinoona zvakare nekufambidzana kuti zvipfuyo zvinofamba zvakadii zvichibva kupi zvichienda kupi, kuitira kuti kurege kuita zvirwere zvinobva kune dzimwe nzvimbo zvichienda kune dzimwe nzvimbo. Kugoya zvakare iyo department yeagriculture, all those are institutions under government dzinobvaraiswa nehurumende kuti dzinge dziri munzvimbo muvanhu ivavo kuti vagodzidzisa vanhu vedu kuti vapfuye zvinhu zvavo mune zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vazhanda nekunyatsojekesa ipapo. Ramba yenyu muri parunare. Gibbs, une muteereri?
Iye, ngino baba lapa uCornelius Moyo osecingweni. Baba Moyo, uchona njani?
Chonile uchona njani?
Sichonile, ungaphi khonapho baba Moyo?
Ndisejombe la.
Iye, kunjani ejombe?
Ejombe kurayi.
Iye, akuchophela nantu hlelo lokufuya inkomo, ungathini ngakho lokho? So inkomo eziningi zabulawa kwini kulapho ejobe?
Umnyaka lo ophele lo
inkomo beziqedwa kwini i-drought?
Indala.
Aha, so ke nxa usukhangeleke abantu bangathola inkomo phela. Baba Moyo, akusamelanga ukuthi babe behlala bezibuka kuphela ukuthi mina phela lo mhlambe ongaka, kumele ukuthi phela liyeze indlela eziningi zokuthi lizigcine njani hanje.
Ya, zabathi kuphela kale konke ibindi imithi yangkwele isele imithi khona. La manzi akwanileyo nakho ikuthi ukuthi zizale kude la uzigangele emkhutheni, yakuzo attacka la ukwanisa ukuthi
aha. So ke ofisa ukuthi ngawo uhulumende uyakwenzela khona kuyini ukwenza ukuthi lapho phela ugcine inkomo zakho uthuthukise umhlambi?
Aninto ekhona njalo kuyingifuna ispace.
Ufuna iplus?
Yes,
lo minister kolapho kulalela ukuthi ufuna iplus. Uza kutshetha wenzeni xa ufuna iplus? Ye, kunjalo ke udeputy minister uzakhuluma. Otherwise kukhona okunye, valelisa phela uZulu ukhulume ngazo inkomo. Ye Moyo, hayi ye valelisa baba, valelisa ngamafitshane.
Sithi abezilayo ukuthi uhlangane lazo lezi nkomo ezi azame ukuthi bezigcine ngoba ilizwele ukuthi inkomo azisekho
kadeniumbijana. Hayi, sibongile kakhulu mnumzala Moyo, ungadilwa nakusasa baba.
Ya,
iye, sibongile baba. Ye,
vathi varuna plus.
Ye, ubaba Moyo funi plus. So ke njengoba silo deputy minister wathike nxa umthe khwetshu ukuthi ngizatola.
Of course, you don't necessarily need a farm to do cattle breeding, even a very small area.
Or maybe you are saying ka farm.
You can, a small area, you can do cattle fattening and all that, you know.
Yeah.
I think Mr. Jodo will tell us about that and also Honorable Jada. Regati, Tore, we have Terry Arparunari. My numbers are Magadi. I want to report to you from what the Nipa Nyaya years for your Zagaita, Semombe, and Budzi, Nezumeses.
If you took a hundred days from Mombe, I have some grass, like I am guilty. No, Zimbabwe, the two boys, one and a coaster is the rapist, like you were a good data. Sagatu, so what is the nature? Customer, they could be the Taura, they don't eat. They cut off cuts out the heat, which is on.
I see Mimune Mombe, recommend Darwinu.
There's no Mombe.
Dzaka wanda zvakadi hadzisi kukanganiswa here ne zvirwere zvakaita sana foot and mouth zverurindizvi nenzara iri kumboita one kuti mvura yacho inenge iri kumborambira mudenga umu
chimombe zvedu zvinonyanya kuparana na November na October zvinopera kufa
chii chinenge chichiitika
tikazvifuna zvinodzona dzakaoma dzakaoma ticha yacho
kove vari kumbouya here vanoita zveagritechs vaya vachitarisa-tarisa mombe dzacho kuti zviri kufamba sei
iwo tikavataurira kuti mombe yako anouya uchiongoro achitiyanzo inonzi red water ndo iri kuparadza mombe zvakanyanya
asi riri kugadziriswa here dambudziko here
hatisi kuona kunyatso kugadziriswa zvakakwana isi ngekuti dzinongofa hatihone kuti ubatsiro wacho hunouya hwakaita sei hatihone
haiwa nhasi vazhanda ndo basa ravo chairo iroro vanenge vachitora manotes tinotarira kuti vachatumira vakomana nevasikanawo kunoona kuti chii chiri kuitika pamount darwin apa zvikuri muna mbudzi muna November mamati mombe dzakawanda dzinenge dzichifa
chokwadi ichocho
haiwa tinotenda zvikuru maidambaza nekupinda muchirongwa chedu
haiwa tatenda
tinotenda Gibbs
now coming back to you Mr. Janda are you still on the line
Yes, I am.
I think you heard one of our callers, Mr. Cornelius Moyo, believes that he needs a piece of land to actually have as many cows as possible. And then we've got a caller from Mutare who says the Department of Architects is not doing enough, you know, to actually show them some good ways of keeping cows. So at the end of the day, what is your reaction to these kind of sentiments?
Obviously, the farmer in Zhombe, if I'm correct, he wants more land to keep his cattle. What can I say besides supporting him? Because he wants to could I think the As land in Zimbabwe is kukura. Vanoida vakawanda. And to go out to chimichurongwa chatiri kuda kuti isisitudzise vanhu vedu zvikuru. Ndechekuti senyika isiri kukura, land isiri kukura. Isisu muZimbabwe general across this the whole this spectrum and the fourth generation land zvakanaka we are bad users of land and we are also bad users of water we must learn how to utilize our land effectively even if it is a small land we must also learn how to use our water effectively even in terms of water harvesting and including pasture development and fodder harvesting because nyaya iripo ndekuti tinoziva isusu kunguva yoga isusu varimi kuti kana takuenda munana August, September, October uswa hunenge hwava kuita ushoma asi paunenge hwakawanda hapana zvasinoita nezveuswa ihwohwo kuti huchengetedze kana kuhubhera kana kuchengetedza kuita kuti kana tichinge takuzosvika mumwedzi iyoyo tigogona fida mombe dzedu kumairrigation schemes ariko zvakare kana even asi irrigation scheme muzvizvavo mutofanira kudzidzo kana mutsva wokuchengetedza mombe dzedu wokufudza mombe dzedu kuita kuti uswa hugoramba huchibuda zvakanaka-naka tichiroteta pamafudziro atoita mombe dzedu kubva panzvimbo nedzimwe nzvimbo kwenguva yakasiyana-siyana kuita kuti uswa hwedu huchengetedzeka zvakanaka pane vataura vekumount darwin nyaya yeheat water inokonzerwa zvikuru nezvikwekwe and vataura mwedzi waNovember panenge pakunaya mvura panotanga kunaya mvura uswa hwava kubuda zvinoita kuti zvikwekwe zvitange kubuda zvichifamba zvikuru zvinge zviri active zvikuru zvatinokurudzira kuti mombe kana kudhibha kwadzo dzinofanira kunge dzidhibha kwasvondo roga-roga and kana zvisina kuitika izvozvo zvechokwadi mombe dzedu dzinoonekwa dzine dambudziko rekuurayiwa nezvirwere izvozvo nokudzinge tisingadhibhe zvirwere zvizhinji zvemombe zvinokonzerwa nezvikwekwe kunana mount darwin hakuna foot and mouth haisi area iri prone foot and mouth unless kana kwachinge kwatoita illegal movement yemombe kubva kune dzimwe nzvimbo dzatinoti mared zones zvisina zviri pamutemo zvichienda kumagreen zones kwakaita sekunana mount darwin asi zvinhu izvozvo zvinogara zvakatarisirwa zvikuru nemapurisa zvinogara zvakatarisirwa zvikuru neveterinary services vekwamutare vataura kuti vanhu veagritechs hativaone zvikuru kunyaya dzekunovadzidzisa nyaya dzekuchengeta mombe zvakanaka ingange chiri chokwadi kuti pane dzimwe nguva vanenge vakasiwo muzvirongwa zvinoitwa asi vaagritis department of agritis haisiri inoita nenyaya dzemombe asi department of agriculture production and development LPD vanoita zvekuru nezvekudzidzisa vanhu nezvemombe kana kumakoreji eduwo futi tinokurudzira kuti varimi varege kungomirira kudzidziswa nevanhu vaagritis tiri kukurudzirai zvino makoreji edu kuti vatorewo varimi futi vachiita mashort courses ekudzidzisa varimi vedu kuti varime zvipfuyo vate macourses ezvirimwa zvavanoita like short term courses 1 month 2 months vachienda through pamacolleges edu chirongwa chatiri kukudzira kuti ichocho tinofunga kuti taona takuzvichikurudzira zvikuru kuti varimi vedu vange vaakudzokera kumacolleges kwavanonoita mashort term courses kuti vange vari vanhu vane ruzivo zvokuti kana munhu waagritis kana webasal development kana weveterinary services akanga ari pavari vanogona kunge vachitaura vari vachinzwanana pachinhano chakafanana.
Aiwa vazha ndavari kuuya nepoindi yakakosha zvikuru nekuti tinoona kana muno muamerica nyaya vari kutaura yekuti hatingadi kuti munhu wese ngaabva aende unotora degree yekuchengeta mombe asi ukauya nema kosi iyaya vari kutaura kuti anenge ari short ukaenda kana kuti 6 months ukaenda kana mavhiki mairi uchidzidziswa mumayunivhesiti nemumakoreji umu zvinenge zviri zvinhu zvinobatsira zvikuru kuvarimi nekuti ruzivo rwakakosha.
Ehe, kuyasebenza kakhulu sibi xa umuntu engafika ebale nje ongamaparagraph okubili okuthathu kulalo lo muntu okutshengisa ukuthi yenza so bonani kuyasebenza plesi.
Tina mukoma Shadrack inhare yawo inenge iri kuti netsei nekudaro regaiti dzokere kuna Mr. Dlodlo. Mr. Dlodlo, of course, I talked earlier on to Mr. Janda and I was saying, what is the government doing? And he said, no, you must not just expect the government to do everything. As cattle breeders, are you receiving any assistance, say, from the banking institutions that we have in the country?
No, we are not, unless we have collateral, which means that these days, since they don't take land as collateral, we have to mortgage our houses. That is very difficult, and the banks are really reluctant to assist us. So I think something must be done about that kind of assistance. We used to have assistance as farmers for cattle from the CSC, and then for agriculture generally from the AFC in the old days. But nowadays, the CSC, I think, is not capable of assisting farmers to buy cattle on loan. And the AFC, which is now the Agribank, is now a commercial bank. Farming being a long-term investment platform, I think we need long-term finance to put infrastructure, particularly the new farmers who have come into the farming system without the knowledge, without the finance. They really need assistance in the form of loans, long-term loans, 10 years, 15 years, 25 years, as the AFC used to give in the past. At the moment, it's very difficult for livestock farmers and farmers in general to access finance from the bank, particularly for infrastructure development. So we think as a country we should try and look at ways in which we can assist our farmers financially.
Thank you so much for that clarification. And Mr. Janda and Mr. Dlodlo, I want you to stay on the line. We'll take a short break to say good night to our radio listeners. But of course, the program is actually trending, streaming live on the internet. Simply go to www.voazimbabwe.com and click on Live Talk, where we are streaming live. Saying good night to our radio listeners. This is a Blessing Zulu.
Yeah, lomlomzana ke ugodo ngawusecingweni ubambe khonapho ungayikatshana baba Dlodlo lobabo uzanda lingayikatshana. Oliver Lisa okwamanje is Gibbs Dube in Washington DC.